Mukuru wepotras Dr. Gift Machengete vaudza committee inoona nezveumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko kana kuti information communication technology kuti mitengo iyi inoenderana nokukwirawo kwakaita mitengo yezvinoshandiswa nemakambani aya pakuita basa. Vati vakabvumira kukwidza mitengo iyi uye vanoona sokuti mitengo iyi ndiyo inokwanisa kuti makambani aya aite basa achikwanisa kuramba achiwanawo cheuviri. Vati kunze kwekuchema kuti mitengo iyi idzikiswe, nhengo dzeparamende dzinofanira kuchemera kuti mari dzemuhoro dzikwidzwe kuti vanhu vakwanise kuramba vachishandisa mbozhanhare dzavo nemasaisai eindanet.
The only problem that we may be having is one of affordability to say.
Dambudziko ririko nderekuti vanhu vedu vanokwanisa mitengo iyi here sezvo mihoro yavo isina kuwedzerwa. Tikatarisa munhu anotambira 430 RTGS dollars anokwanisa here kutenga data?
In a position to afford.
Makambani emafoni mbozhanhare nemamwe anoita zvemasaisai eindanet munyika akakwidza mitengo yavo nezvikamu zvinodarika 100 svondo rapfuura, uye vamachengete vati izvi zvinotevera kukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa nemakambani aya. Vatiwo iyi ndiyo mitengo chaiyo inofanira kuvepo, asi chingangonetsa ndechekuti vanhu vanokwanisa kutenga here kana kuti kwete. Semuenzaniso, mutengo wedata wakakwira kusvika pa2 cents yemari yekuamerica megabyte rimwe chete. Vatiwo mitengo iyi yakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica.
So it's 1 cent for South Africa. For Lesotho it's 2 cents per megabyte. For
South Africa it's 1 cent per megabyte. Kulesotho it's 2 cents. Malawi 5 cents. Eswatini 5 cents. Botswana 9 cents. Mozambique inodhura it's 18 cents. Per megabyte. Because what is to Zimbabwe? It's 2 cents per megabyte.
In our Zimbabwe, it's 2 cents.
Atisa Chigarowe Committee, Vachauton Wendere, DC, Vauza Vamachengete Kutiava Panire Kwenza Nisa Zimbabwe Nezimwenika, Vachitwa Nemu Zimbabwe Varukutambura Zakanyanya, Vati Vashandi Remu Sadik, vanotambira mihoro iri nani, uye vati mitengo iripo pari zvino inoratidza kuti vashandi vakaita sevarayiridzi havachatokwanisa kuramba vachishandisa mafoni kana kuenda paindanet, uye izvi zvichakanganisa dzidzo munyika. Mashoko avahwende atsikirwa nemumwe mugari wemuHarare vaStanford Nyatsanza, avo vati havabvumirani navamachengete.
Hatingati zviri justified ka nekuda kwekuti masalaries evanhu haana kukwira. Ehe, vangangodaro zvavo kuti maprices hatingodongofanana nemamwe macountries ari muregion. But ngatitariseiwo kuti maeconomies enyika idzodzo neZimbabwe akafanana here. Tinoona izvo kuti Zimbabwe haisiri kuita zvakanaka in terms of economy. Saka maprices avo abva awedzera nhamo yevanhu vari muZimbabwe.
Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati havawirirani navamachengete vachiti pese panowedzerwa mihoro mitengo yezvinhu zvese inokwira.
Kunyange zvirizvo zvichiita sei zvakanaka zvanga zvitaurwa navamachengete apa, handioniri paripo pane dambudziko, nekuti chatinoziva ndechekuti pese panokwira mihoro yavashandi vanotengesa zvavanotengesa vanokwidzawo mutengo. Saka idambudzi inenge iri gonzo nachinyai vanenge vachidzingirirana mitengo ichitera mihoro yavashandi.
Zvichakadai, umbowo hwaburitswa nePortras hwaratidza kuti makambani ehurumende eTel1, Net1 neTelecel akarasikirwa nemari ingangosvika mamiriyoni makuma pfumbamwe emadhora kana kuti $90 million esari matatu muna2017, kunyange hazvo panguva iyi kambani yeEconet yakawana mari zhinji kana kuti profit inodarika mamiriyoni 100 and 30 emadhora kana kuti $130 million. Gore rapfuura Telecel neTel1 dzakarasikirwa nemari, asi Net1 neEconet zvikaita mari yakawanda. Vamachengete vati izvi zvinoratidza kuti makambani aya anogona kunge asiri kuita basa nemazvo. Nhengo dzekomiti dzati hazvibatsiri kuti makambani aya awedzere mutengo nekuti anongorasikirwa nemari nekuda kwekuti haagoni kuita basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.